tinongofa atenda neurongwa hwesangano rakaita seelections resource center vari kushambadza chaizvo nekukurudzira vanhu kuti vandoreisa kubvota vachibva vavabetsera nekuti dhora rekufambisa chokwadi zvinonetsa kuwana. Saka ndikukurudzira zvakanyanyisa vanhu vekuHarare West Constituency kuti avo vasati varegisa kuvhota mhanyaye nekuti muchasaririra nekuti mukana uyu uchiripo wakavhurwa mukakwanisa kubatana mukuunganidza vanhu vanoita vatanhatu kusvikira pamwe vanomwe tinokwanisa kurovera runhare kuERC vane rubatsiro rwavanarwo rwekuunza tumabasi tokuvatoutaa nezvemuHarare handingatauro nezvedzimwe nzvimbo nemuHarare West vanoendesa kuremembrani muHarare pamwe chete nepasisu havo.
Ko vamwe vasina zvitupa kana mabirth certificate muzvare Majome vari kukwanisa here kubatsirwa kuti vange vachienda kunonyoresawo kuvhota?
Vese vane matambudziko ekunge vasina mabirth certificate kana vasina zvitupa uripo mukanisa rezvino. Kana chakabiwa chitupa enda unomhanara kumapurisa pihwe police report moendachi kwaregistrar general kuno kuHarare West. Ofisi yedu iri padhuze ipamount pleasant vatoriko vari kupa vanhu zvitupa pachena. Vane chirongwa chatanga izvozvi chinosvika ndofunga tingakanganisi musi wa16 May. Saka tirikukurudzira vagari vemuHarare West kuti ndapota ngatishandisei mukana uyu tiende tinotora zvitupa. Unoenda une birth certificate chako original nefotokopi yechitupa kana wakarasa. Asi kana une rimwe dambudziko rinopfuura ipapo ukaenda kumahofisi iwayo vanotsanangura kuti unoita sei kuti uwane. Ini zvakare ndinowanzonyora mazichi zvifeya kupresenta ofisi.
Vanhu vemunharaunda menyu muHarare West imomo vari kutambira sei urongwa ihwohwu?
Vasiri kubata vanhu vasvikei vari kufara chaizvo kuwana rubatsiro irworwo rwokuendeswa kufambiswa kunerudzoswa. Tiringotinesa chete kushambadza mashoko aya kuti vanhu vaziva tinopinda zvamaita mukomajonga kuti musemukana wekuti tikurudzire vanhu kuti vati wee kunyoresa kuvhota kuchakavhurwa.